Hongu tangonzwa opa nhau sesangano ravarayizi reprogressive teachers union kuti hurumende yati zvikoro zviri kuvhurwa musi wa30 August pane avo vanonyora mazamanishen nemusi wa6 September pane avo vasinganyori mazamanishen. Chinotikatyamadza zvikuru kwazvo ndechokuti hurumende tinoziva ichiti yaisa lockdown, yawedzera lockdown nemamwe ma2 weeks asi yobva yavhura zvikoro palockdown.
Pane dambudziko ramunoona here apa Dr. Joe?
Dambudziko guru ratinaro ndokuti hapana gadziriro dzakakwana dzinoratidza kuti zvikoro zvagadzirira kuti zvivhurwe. Zvikoro zvakawanda hazvina mvura muzvikoro. Zvekare hapana varayiridzi vati vapewo mabasa kuti vazokwanisa kunge vachirayiridza kuti tikwanise kuita ticha people ratio yakanaka. Hapana zvivakwa zvavakwa muzvikoro. Asi zvetichitaura ndokuti takasangana neMinistry of Education tikaionesawo, tikatenderana kuti tisati tavhura zvikoro panofanira kuzoita musangano mukuru unenge uchiongorora kuti tovhura rini, asi hurumende yatotara mazuva pasina musangano waitwa navarayiridzi.
Saka seProgressive Teachers Union of Zimbabwe moita sei nazvo izvi?
Iri idanho ratorwa nehurumende asi idanho rinokwanisa kutizvimbira. Saka isu sesangano ravarayiridzi, isu sevatungamiriri tinongotungamirira varayiridzi chete, asi tanyora gwaro riri kuenda kuvarayiridzi kuma10 province nekumadistricts ese kuti vatiudze kuti vanoona sei zano ndogara itwa nehurumende. Saka zvichataurwa navarayiridzi ndo zvichatiguidha kuti todini, asi vakawanda vari kutotaura uyezve vatotaura nesu vanotaura kuti zvinganetsa kuti vakwanise kuti vatsvage mari yokuti vaende kubasa, uyezve zvinganetsa kuti vatsvage mari yokuti vakwanise kubhadharira vana vavo school fees. Vanoona sekuti hurumende yaita mateya, yamedza kutsenga kuchada. Saka kuri pfuga kana kuri peta rinokwanisa kuti zvimbira.